Vana chiremba nhasi vasvitsa mazuva makumi matatu vachiti havana zvikwanisiro zvekuti vaende kumabasa. Vana chiremba ava varatidzira nhasi vakafamba kusvika kune mahofisi ehealth services board uko vati havasati vanzwa mhinduro yezvichemo zvavakaisa. Vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri wezimbabwe hospital doctors association Dr. Masimba Ndoro vati mushandirwi wavo haasi kuratidza hanya yekugadzirisa zvichemo zvavo. Dr. Ndoro vatiwo havachityidzirwe nezviri kutaurwa nehurumende zvekuti vachanyimwa mari dzavo dzemihoro, vachiti kwavari hapana musiyano sezvo mari yacho yavari kutambira isingakwani. Dr. Ndoro vati vana chiremba vane chido chekushanda mazuva ose kana hurumende ikavawanisa mari inoita kuti vaende kumabasa.
They said tiri incapacitated. Ende zviri kutaridza kuti employer wedu namanje hasida kutaridza kuda kureruka kuti titaurirane atikapasitete kuti tikwanise tichidzokera kubasa. I think mapepa makaona akabudisa statement rekuti vari kuti katira masalaries. Izvi hazvitityisi nekuti iyo isalari yacho iri kukatwa. Ndiyo yatiri kuita haisi kuita sei? Haisi kukwana yatoti tadzisa kuita sei? Kuya kubasa. Saka kuti katira salari. Saka namanje tiringori incapacitated kuti katira kana kusati katira iyoyo mari yanga isingakwani. Tiri kuti dai vawedzera mari yedu inototi tikwanise kuramba tichiripota kuita sei? Kuenda kubasa. Saka naizvozvo macomrades tinongoramba tiri matrenches yedu, tinongoramba tiri incapacitated kusvika vaisawo something on the table, chiri tangible, chiri sustainable. Bhozi izvo kuramba tichingo tiri incapacitated tinoda kuripota tichienda kubasa every day. Hatidi kuti
izvi zvatsigirwawo nemumwe chiremba Dr. Len Moshoti, avo vati havavhundutswe nekubviswa kwemari dzemihoro vachiti mari yavari kuwana haina pundutso.
Saka kunyimwa kana kusanyimwa zvakangofanana, handiti?
Yes.
So let's fight for what is ours, handiti? Kuda mari inotenga, kwete nzungwidzi, handiti?
Ahoi.
Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru muZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tawanda Zvakada, vatiwo vanotoshamiswa nemashoko eHealth Services Board ekuti vaende kubasa, zvichemo zvavo zvichitariswa, vachiti pari zvino havatorina mari yacho yekuenda kubasa.
Even tikatoti tidzokere kubasa mangwana tinotoda, but tiri kuti kutaura chete without action hazvikwanisi kuti tidzokere kubasa mangwana. Tototi tadzokera kubasa nekuti mari yacho vanhu sekuona kwamatoita vatoshaya mari yekuya kusolidarity meeting inoi. Saka mari yekuenda kubasa mangwana hatizivi kuti inobva kupi, hatizivi kuti inowanika kupi. Saka iyoyo vehealth service board ndo vatori nemeans dzekusolva this impasse. Votipawo mari dzinokwana kuti tikwire makombi tichienda kubasa, titenge chikafu tiri kubasa. Hasi kumbokumbira mari yakawanda sereke kuti titenge mota kana kuti tivake dzimba kana kudii. Tinongodawo mari inokwanisa kuti tiende kubasa zuva nezuva tichiwana chekudya, tine pekugara, tisingakwerete kana kutora maloni kuti tiuye kubasa.
Mumwewo zvakare chiremba anga ari pakuratidzira apa, Dr. Clapperton Magara, vatiwo zvibvumirano zvavakanyorerana pasi nehurumende zvairatidza kuti mihoro yavo inenge iri yemadhora ekuAmerica, asi ivo vava kupiwa mari dzemaRTGS dollar. VaMagara vati vana chiremba vachakwanisi kubhadhara pekugara pamwe nekutenga zvekudya. Vakatiwo pabasa ravo dzimwe nguva vanopedzisira vobatsira varwere vasina chauviri, asi vakati zvazvichakwanisiki.
Tainyora macontracts edu achitaurwa kunzi mari yedu isusu tichange tichipiwa nemaus dollars. Zvazochinja munguva yese iyi zvese zviri kuitika kunze ukoko. Pakazonzi mari yedu takupohwa neiyoyi maRTGS iwaya angori kose kose, inongouya ingori mubhengi. Asi mari iyi tichizvitarisa tose tinozviziva mazuva ano haisisiri mari inokwana. Vakawanda vedu tine marendi yatinobhadharawo sezvinongoitawo munhu wese. Tinodawo chikafu chekuti tikwanise kushanda. Kubasa kwedu kuuya kazhinji sachiremba ibasa rinodhura iro pacharo. panoda kuti dzimwe dzinguva unotobudisa mari yako kuti ukwanise kubetsera kuti zvinhu zvifambe. Asi manje izvino tasvika patasvika apa hazvichakwanisiki nekuti handitombogoni kusvika ikoko kana ndisitorina inini mari yangu yekuti ndikwanise kunge ndichiwana chikafu ndichikwanisa kubhadhara rendi. Kazhinji mari ndangonzwa kumaus dollars asi inini mari yangu yezvino tikada kuichinja inongosvika pakuti maybe 70 usa pakati pe70 usa ne100.
Kusavapo kwaana chiremba kukonzerawo kuti vamwe varwere kunyange vange vari muzvipatara vaburiswe hutano husati hwamira zvakanaka. Kuchipatara cheparerenyatwa ichi mumawadha nechitsama angangosara vanhu vashoma kumwewo kusina vanhu zvachose. Vana chiremba vari pasi peSenior Hospital Doctors Association vakazivisawo hurumende nezuro kuti vachange vachiramwawo mabasa kutanga mangwana china kana hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvemachiremba. Health Services Board inoti mutemo wehurumende wekuti vashandi vakasashanda havawani mari yemihoro. Sachigaro veHealth Services Board, Dr. Paulina Skosana, vati nguva nenguva vanoita hurukuro nevashandi pasi peHealth Services Bipartite Negotiation Panel, asiwo vakati zvimwe zvavanenge vabvumirana vana chiremba vanozoramba kuzvitambira. Vatiwo hurumende ichiri kuongorora dambudziko remari yevashandi vebazi rezveutano kuitira kuti rigadziriswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Rutendo Mawere.